mimi ndinoa kuti kakonana hazvigoni kuti inini nditi zvinhu yakumba kwangu ite nhaurirano ndichidziridhai nicharuhanya kana kuti imi moti iwe ruhanya uya unokuwa chindichitaurirane newe especially kana imi nevazuri murimo mune zvobvo murimo munoroveta vanhu vanenge vachiteerera inini ndouya kumba kwenyu ndogara nemi ndichitaurirana nemi asi wakaisa vanhu vangu mujere wakaisa vanhu vangu vanhu vari muchipatara kuchiponda vanhu hazvikadaro kuti nhaurirano dzedu dziitike inoda muyananisa nehunhu muyananisa anobvumirana navamunangagwa navachamisa zvimwe zvese zvokuti kwai vana kupi vani mumadiscussions navamwete munotaura vana vanonzanava vanoimba vekuhaikiridza va vamuteki vonzi kwai ndavaoyeruisa kuratidza kuti vamunangagwa havasi pachena nyaya yedambudziko romuzimbabwe haitozi yavo futi navachamisa inyaya yakatanga kuna 1999 zvanhu ichishandisa mauto kubira maelection kuponda vanhu nezvimwe zvakasiyana siyana so kuti dambudziko romuzimbabwe ripere panoda kuti mdc inotongamirwa navachamisa nezanu yei nemiritari yavo vagare pasi asi chinhu chingaita kuti zvinhu zvinake ndezvekuti kana vachamisa navamunangagwa vakagara pasi pane muyananisa anobvumirwa vanhu vokuami vanofanira kuuya kumanegotiechezivao because vanhu vokuami vari necoalition government nezanu iyo ami iri bazi renyika remunhu wese rezanu yemdc rendonga but ami inotora position ichitakuta zanu kubva muna 2000 kubva kumakukura hungi muna 2000 muna 2008 naleche saka eni nhaurirano nhaurirano dzipi zvadzo dzinokwanisa kuitwa pasina marepresentatives eami kuti anzikoti kutambisa nguva
asi anga atungamiriri nhaurirano idzi ndiani nekuti takamboona paya anga ari mutongi gava yanga iriyo sadak neafrican union
aiwa vanhu vomusadak nemuafrican union ndo vanoziva kunyanya nesouth africa nhaurirano dzinofanira kutungamirwa nemunhu anobva musouth africa because zvinhu zvichiitwa kuzimbabwe zviri kunyanya kubata spirit zvakanyanyisa South Africa neupfumi hwayo nevanhu vayo kana vambeti vakaripeakero vakambeita zvavambeti zviva zvachitori nani
asi kavamwe vanogona kuti iro bato reanc rinenge riri kubuda kapachena kuti rinotsigira zvese zviri kuitwa nezanu pf
haritsigiri zvese plus iyo ikabuda ichiti hurumende riko chakati 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 inozotadza kuti idini iyananisi tarira kana vamugadi wazulu pavakanga vachinetsa South Africa yangobuda chitikati diplomacy asi ndiye akazoita mutongo gava sadhaki chaiye kazobuda chiti aiwa sarudzeni ze2008 anga asiri maelection anga ari mazanabwanana handisimbokuti South Africa yangatadza kuona dambudziko romuzimbabwe nekuwanda kwatakaita muno musouth africa ivanhu vachitiza kuutongi hwezanu hamukadi